vachitaura nestudio 7 parutivi rwechiitiko chekukumikidzwa zviri pamutemo kwembatya nemimwe midziyo inoshandiswa pakurwisa moto muBulawayo nhasi ambassador Laing vati nyika yavo inoshuvira kuti Zimbabwe iteedzere hwaro hwesarudzo hwenyika dzeSADC uyewo kuti iteerere zvakataurwa nevesangano reAfrican Union pane zvinofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Ambassador Laing vati hurumende yeBritain haingakwanise kupindira padanho rakatorwa nehurumende rekuti ndiyo ichatenga michina inoshandiswa pakunyoresa vavhoti, asi vati muzinda wavo uri kutevera wakatarisa nemaziso matsvuku kuti izvi zvichaitwa nenzira yakajeka.
For the government to decide the type of equipment it wants to procure for an election, we're not trying to
interfere.
Ambassador Laing vange vari munyarikani pachitiko chekukumikidzwa kwembatya nemichina inoshandiswa pakurwisa moto kukanzuro yeguta reBulawayo nevesangano reOperation Florian rinovesangano rekuBritain rinoshanda rakazvimirira rega mukubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana munyaya dzekurwisa moto. Ambassador Laing vatenda vaShepherd Ndlovu vanove chizvarwa cheZimbabwe asi vachishanda vari kuBritain avo vakabatsira kuti hukama pakati pekanzuro yeguta reBulawayo nesangano reOperation Florian huvepo. Vati kunyange hazvo hukama pakati pehurumende yeZimbabwe neyeBritain huchimbonetsa, rubatsiro rwakapiwa nesangano reOperation Florian hunoratidza kusimba kunoramba kwakaita hukama pakati pevanhu venyika mbiri idzi.
The UK and Zimbabwe have a difficult relationship. It's not always easy being the ambassador.
Ukama pakati pe hurumende yeZimbabwe neyeBritain unombonetsa chose. Uye kuva mumiririri wenyika yeBritain muZimbabwe chinhu chisiri nyore. Asi kunyange zvinhu zvichimbonetsa kudai, ukama pakati pevanhu venyika mbiri idzi wakakosha. Ndoda kutenda vaNdlovu nekuti zvavakaita muenzaniso wokusimbiswa kweukama pakati pevanhu vekuBritain nevanhu vemuZimbabwe.
Kanzuro yeguta reBulawayo yakatanga hukama nesangano reOperation Florian mugore ra2009 uye kubvira muna 2011 kusvika parizvino kanzuro iyi yawana motokari 10 dzekurwisa moto uye vashandi vayo vachidzidziswawo nezvekurwisa moto. VaMartin Moyo, meya weguta reBulawayo, vati rubatsiro rwavari kuwana kubva kusangano reOperation Florian rwakakosha zvikuru kuchitariswa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika, vachitiwo rubatsiro urwu runoita kuti guta ravo rifambirane nemamwe maguta pasi rose munyaya dzekurwisa moto.
Training yetinowana from Operation Florian, e-training yakanaka chaiso. Because mafireman edu nema ambulance technicians edu anenge achiwana ma skills etisina pano apa, which brings my competences edu to international standards. So tinotenda ku na Operation Florian.
Pasi pehukama nesangano reOperation Florian, kanzuro yeguta reBulawayo yave kushanda nemamwe makanzuro emamwe madhorobha munyika, uye kwemavhiki maviri apfuura vamwe vashandi vezvemoto vemakanzuro aya vange vachiita zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvine chekuita nekudzivirira moto. VaKumbulani Ndlovu, avo vanove mumwe mushandi wekanzuro reguta reBulawayo, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru nezvidzidzo zvavakawana uye vave neshungu dzekushandisa zvavakadzidza kuti vabatsire vagari vemuBulawayo.
Zvandadzidza paFlorian ndezvokudzidzisa ruzhinji kuti vangadzivirira sei moto, and putting myself on the block kuti community at my time, at my expense, nchaidzidzisa kuti todzivirira sei moto kuitira kuti eBulawayo iita a safer city.
Rubatsiro rwawanikwa nekanzuro yeguta reBulawayo kusvika parizvino rwakakosha madhora anopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.